Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gunyana 4 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeBOA Shona. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Musangano weWorld Economic Forum on Africa uri kutangidza nhasi muguta reCape Town kuSouth Africa. Kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunonzi kuchiri kuenderera mberi muSouth Africa. Dhora reRTGS riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wezveupfumi hwakatarisana neAfrica weWorld Economic Forum on Africa uri kutangidza nhasi muguta reCape Town kuSouth Africa. Musangano uyo uchaitwa pasi pedingindira rekuti Shaping Inclusive Growth and Shared Futures in the Fourth Industrial Revolution unotarisirwa kukwezva vatungamiriri venyika zhinji pamwe chete nemakambani makuru epasi pose. Musangano uyu uri kuitwa panguva iyo muSouth Africa muine mhirizhonga yokupondwa kwevanhu vekune dzimwe nyika, izvo zvakonzera kuti vamwe vatungamiriri vedzimwe nyika muAfrica vasaenda kumusangano uyu. Bepanhau reHerald rinoti mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vakasvika muCape Town nezuro manheru. Vanodzidzisa zvemabhizinisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ine mukana wekuteererwa kana ichikwanisa kutsanangura kune vanoda kuita zvemabhizimisi muZimbabwe kuti nyaya yemagetsi ichafambiswa sei.
Uyu musangano mukuru chaizvo wapasi rose wezveupfumi wepasi rose unonzi World Economic Forum. Saka musangano uyu unenge uine vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakawanda kunyanya dzine mari idzo dzaana America dzaana Britain vana makambani vanenge vachinotsvagurudza kuona kuti vangakwanisa kunorima mari dzavo kupi kuinvesta kuya kunyika dzipi dzacho pamwe nokupawo mazano nyika dzimwe dzinetsvaga kurubetsero runga rwokuti vane mari vainveste madzo kuti zvii zvavanotarisa mazviri. Saka musangano mukuru zvikuru wepasi rose unotaridza unobata ufumi kwapasi rose kuti ufumi horimwa sei toinvesta sei kupi.
Ndivanani vakaronga musangano uyu?
Vanowanza varonga musangano yakadai anenge ari makambani makuru okunyika huru dzakaita saana America ayaya vane mari yakawanda chaizvo. Sokuziva kwedu isu mabhizinesi ndiwo vagara varidzi vofumi vagere pamusoro pemari. Hurumende wokuzhinji dzacho kunyanya dzeAmerica dzinenge dzakadi dzinenge dzakachona. Saka vakuru vakuru vamabhizinesi ivavava ndivo vanowanza vasponsa misangano yakaita saedu nokuti vanenge vachitotsvaga kwokunoinvesta mari dzavo kwokunorima mari dzavo. Saka vanowanza vadi vasponsa misangano yakaita sei. Kuna makambani akaita saana General Electric wokunana America uno kumakambani mahombe anenge achigara achitsvaga kuti todii nemari yatiinayo nechekare tondoirima kupi tondoiwedzerera kupi. Voita misangano yakaita saiyoyo.
Zimbabwe chii chaingatarisira kuwana pamusangano uyu?
Pamusangano uyu Zimbabwe inotarisira kuwana zvinhu zvakawanda zvihombe chaizvo. Chihombehombe chainonyanya kutarisira kuwana inzeve yokutererwa nenyika idzodzo dzine vanhu vane mari kuti chii chamungaratidzavo kuti tikauya kunyika kwenyu tinokwanisa kuzokubetserai nokuinvesta imomo. Saka nokutsvagurudzwa kuri kuita ukama neZimbabwe panguva dzino musangano wakakosha chaizvo kuti inosangana navanhu vokunyika idzodzo vamwe vanenge varivo kunana World Bank vanenge variko vokunana kunoitwa mari kwese uku saka chihombe chavanenge vachitarisira kunopuwa nzeve kutererwa kuti ivowo pachavo vachifanira kuchipawo kubudisa pachena kuti kana vaiti Zimbabwe is open for business vanorevei kunyanya yeke zvino kusina magetsi
iko zvino tiri kuona kuti muSouth Africa mune mhirizhonga yakakura vanhu vekune dzimwe nyika vachirohwa munoona sekuti izvi pane zvazvingakanganisa here musangano uyu
izvi zvinotarisirwa kukanganisa musangano ine nzira yakawanda chaizvo nokuti tikatarisa izvozvo tinoona kuti nyika dzimwe dzakaita sana Rwanda vana DRC vana Malawi vatotivo taramwa kuenda kumusangano iwoyo nokuti hauna zvaunoreva kunoita musangano iwoyo vanhu tichisekererana ukuku tichirovana isu samaAfrican totarisawo futi nyika yakaita seZambia yangaifanira kunge ino mutambo webhora nenyika yeSouth Africa vabva vatoti hatingatambi bhora tichiita sokuti tinoukama kwavo imi muchirova vanhu vedu saka mhirizhonga iri kuita kuSouth Africa inokanganisa zvinhu zvakawanda chaizvo musangano iyoyi dzimwe nyika dzicharamba dzichiuyawo dzichiti nyangwe tichiuya zvedu kuSouth Africa ikwasi tinee tichiuya tiri under protest kana kuti tichipopota saka handioni kuti kune chakanakira hurumende yeSouth Africa ikoko kuSouth Africa iko ichavhiringazve vanhu vanga vachida kushanya kuenda kuSouth Africa ichavhiringazve mamwe makambani anga achida kuinvesta mari dzavo muSouth Africa zvekare chimwe chihombe chinoita mhirizhonga yeSouth Africa inosvibisa zita reAfrica rose kuti vanhu vari kune dzimwe nyika kuna anaamerica kuna anaasia vanenge vachitarisa imone zvinoita maafrican aya vourayana zvevo pachavo
mataura pamusoro penyika dzataura kuti hadzichaenda kumusangano uyu imi musokuona kwenyu Professor Masocha chakanaka chii kuenda kunotaurirana neSouth Africa kuti zvairi kuita zvina kunaka kana kugara kumba kuratidza kuti zviri kuitwa neSouth Africa zvina kunaka chamunoona nzira yamunoona iri nani apa ndeipi
nzira ndinoona iri nani apa ndeyekuenda kuSouth Africa ikoko kwava kunonangana nedambudziko iroro kutarisana nehurumende yekuSouth Africa kwava kutaurirana mashoko makuru zvikuru nokuti munhu kana ukaramwa iwo ndiwoga unenge waradza kuti uri mwende pamwe unoramba kuenda kunofesana neproblemu iriko kokunatsokutaurirana face to face yatioti face to face iya asi neimwe nzira kuramwa ipoko kune simba chaizvo nokuti zvimwe zvinhu zvakachifanira kuwanikwa neSouth Africa angava mari dzokumahotera uku dzakachifanira kuzospenda imoona vanhu vokunyika ikoko hadzichakwanisi kushandisa saka zvose zvinenge zvakanaka dzimwewo nyika dzinokwanisa kuendawo asi dzimwewo dzinoona simba mukusaenda inzira yokupanisha yemunhu wanga aifanira kuvhizitwa kuti ina handichakushanyiri andimaona saka unobva waruzai wacho usingashanyirwi wotarisirwawo pasi nedzimwe nyika kuti waramirwa chikafu chako waramirwa zvinhu zvako zvakati
muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7
mhirizhonga yokurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika inonzi ichiri kuenderera mberi muSouth Africa kunyange hazvo mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa neZulu vakasoropodza chiitiko ichi mapurisa emuSouth Africa neZulu aiti kune vanhu vashanu vakange vafa mumhirizhonga iyi iyo yakatanga svondo rapera zvinonzi vanhu vanodarika zana vakasungwawo munyika yose vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muJohannesburg vatino mambeu vanoti vakaputsirwa chitoro chavo nevanhu vari kuratidzira vachiba ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7
pamba patinogara ndine kamini supermarket karipo kandakaisira kutorendesa kuvanhu vekupakistan vakomana vanogara imomo vachiita havo zvekutengesa magroceries saka nzvimbo yatinogara inzvimbo yedzimwe dzakaafektiwa kana kuti dzakabatikana nedambudziko riri kuitika mazuva ano iyi saka vakomana vemudo ivava vanenge vachiita zvekuita nokurova vanhu vakasvikira ava vanotengesa vakavhara magoni ndobva vadzura magoni zvechisimba ndobva vapindira ndobva vavarova saka mukurovana ikoko vamwe vacho vakazojambira kuseri kwedu manje vakauwa rukawaya kwa kupinda kwatinogara ikoko kusaka ndakanga ndisipo ndiri kupasa ndokuzobandawa nefoni vanhu vanga vari pada kuti atapindika saka ndakabva ndafonerawo mapurisa shamwari dzangu kuti chimanyaiwo kwakati kwakati ndaitawo da kudzikona wakumanyisiwawo asi tinotenda zvedu kuti hapana munhu akakuvara zvikuru ndiwo chitiko chakaitika zvinova zvakakanganisawo vana vedu vana vechikoro zvakaitika vana vatodzoka kuchikoro
mune midziyo yakaparadzwa here
chitoro chetu ndo chakaparadzwa zvishoma hapana zvimwe zvakazoparadzwa zvizhinji nekuti mapurisa akakurumidza kusvika
tiri kunzwa vamwe vari kuti mapurisa ari kunonoka kutora matanho kana kuti anongosvika ongoparadza mhirizhonga asi vasiri kuzosunga nekudzivirira nzvimbo dzinenge dzaparadzwa imi muri kuonawo sei
ichokwadi inini ndingatoti ndatambira foni kubva kumba kuti kune zviri kuitika ndakaedza kufona nhamba yaemergency inonzi 10111 yakanga isingadaure kana kusapinda saka yairinga yobva yakata yairinga yobva yakata iri ineffective kusvika ndatozofonera shamwari dzangu dzinoshanda muchipurisa asi zvatiri kuona ndezvekuti chero mukatarisa zvataurwa navatungamiriri varamaposa nhasi vachiti vatuma vabhekitsele muminista wemapurisa kuti anotaura nevari kuronga mhirizhonga iyi vakambotaura navo nezuro vakaita musangano nhasi vaita futi umwe musangano saka chinoshamisa ndechekuti ivo vanomati maring leaders muchirungu kana kuti vatungamiriri vezvinhu zviri kuitika izvi havasi kuvasunga vari kuinda kumanegotiations while crime is being perpetrated saka zvinosvisa izvozvo zvinoratidza kuti hurumende yesouth africa kana tikaitarisisa chaizvo chaizvo haisiita basa rayo nemazvo iri kuvanza kana kuti iri kuita nekamwe kanzira kasiriko
mune vamati manzwawo here zvizvarwa zvezimbabwe zvingadai zvakapondwa muzviitiko izvi kana kukuwadzwa
nzvimbo yatiri kufungidzira kuti ingange yakanganisika zvizvarwa zvedu iuvel hilbro mukati kati medhorobha rejohannesburg mafa vanhu vanosvika 5 muzuva ranhasi hatisati tava necorrect information kuti pangava here nemwana wekuzimbabwe kana chizvagwa chekuzimbabwe chinogona kunge chiri pavashanu vaurawa saka ndo information yatinayo yekuti kwafa vanhu vanosvika vashanu muzuva ranhasi vamwe vapfirwa nefuti vamwe vanga vachikatwa vachitengwa nematombo mukuitika kwevaiolensi yakaitika
chizvarwa chezimbabwe vatino mambeu vari parunare mujohannesburg kusouth africa najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro vanomiririra zanupf muamerica dr frank guni vaudza studio 7 kuti bato ravo riri muhurukuro nevamwe vavo vebato riri kutonga musouth africa reafrican national congress kuti vaedze kumisa kuzviri kuitika izvi vachitizve vamunangagwa vaenda kumusangano uyu sasachigaro wesadak organ on politics defence and security
zvatiri kuona zviri kuitika kusouth africa uku zvinhu zvinoshoreka zvikuru chekutanga ndoda kuti isusu semusangano wezanupf tiri kuda kujekesera vana vezimbabwe kuti tatanga kutaurirana yainonzi direct engagement naabi yedu our brothers and sisters in the anc african national congress rinova ruling party yekusouth africa kuti tigadzirise nyaya iri kunetsa iyi chechipiri isusu sezimbabwe sehurumende nebato riri kutonga rezanupf purezidendi vedu tavati vaende kusouth africa purezidendi vari kusouth africa izvozvi kuti vaite direct engagement nesouth african government sasachigaro wesadak for politics defence and security kana kusadak organ for politics defence and security
zvakanaka here kuti vamunangagwa vaende kusouth africa kumusangano uyu vamwe vatungamiriri vomuafrica varamba kuenda vachiratidza kusafara nezviri kuitwa vanhu vatema nevanhu vemusouth africa
vamwe tanzwa vachida kushora kuti sei vamunangagwa vaenda kusouth africa apo vamwe vatungamiriri vedzimwe nyika sekunana rwanda nekumwe uko vaita inonzi pachirungu boycott varamba kuenda ikoko vachiti zviri kuitwa nesouth africa zvinhu zvakashata zvekuuraya vamwe vanhu vechitema isusu sesadak vatungamiriri vesadak organ for politics defence and security tazviona zvakakodzera kuti vamunangagwa vaende kusouth africa vandogara pasi nehurumende yesouth africa vakamirira sadic kuti vataure navo kuti chekutanga sehurumende yesouth africa vanofanha kushora nekumisa kurayiwa kwevanhu vatema kusina tsarukano kwechitororo kuri kuita musouth africa chechipiri isusu sezanupf tiri kuita inonzi engagement direct engagement kutaura tiri kutaurirana nevamwe vedu veafrican national congress at party level kuti ivo sezvo varivo bato riri kutonga musouth africa vaone kuti izvi zvokurayiwa kuvanhu vatema kuputswa kwemidziyo ne violence and terrorism iri kuitwa ku South Africa ipere.
Dr. Frank Guni vachitaura ne Studio 7 vari mu Washington DC. Jora re muZimbabwe re RTGS riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nedora rekuAmerica. Nasi dora rekuAmerica pamukoto rangi richitengeswa nemari inosvika madora gumi nemaviri nemasendi makumi matatu kana kuti $12.30. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kushaya simba kwemari yemaRTGS kunorevawo kuti zvinhu zvinenge zvave kudhura muzvitoro. Vemabhizinisi vakawanda munyika vanoti vave kuda mari yekunze pakutengesa zvinhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zvatakatingotarisira kuti zvichange zvichiitika nokuti vanoda mari yokunze kwenyika vemaindastry vari kuda mari yakawanda. Iko muno muZimbabwe gore rino hazvina kunyatsomira zvakanaka kuti fodya yedu haina kunyatsobudisawo mari zvayakamboita mamwe makore. Zvirima zvedu kana zvicherwa zvedu mari iri kuya haina kuenzana neyenguva yapfuura nekuti gore rino takatine kushayikwa kwemvura. Tine zvakare kushayikwa kwemagetsi zvekuti makambani ari kutomhanya nemagenereta. Zvino mungasimudze nyika nekusimudza genereta here? Hazvigoni, hazviite. Hatina mvura, hatina mafuta, zvinhu zvakawanda zviri kunetsa muZimbabwe. Zama reupfumi hwenyika harina kunyatsomira zvakati twasa twasa nekuti zvinhu zviri kungokwira, mamiriro ezvinhu zvacho haana kugadzikana kuti nyika inyatsokumira ichienda mberi. Saka zvinhu zvinofanira kunge zvichitanga zvagadziriswa izvozvo. Nyika haifambi kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Saka izvi zvinorevei kumari yemaRTGS dollars?
Chokutanga vanhu vakawanda havana chimbo yatinoti muchirungu trust nemari yemuZimbabwe. Vanhu vanoona kuti mari patatanga kuipuhwa yanga yato ederera chaizvo nekuti zvinhu zvanga zvakwira zvakanyanyisisa. Hapana mari yokunze kwenyika yatanga tinayo yaigona kubatsira kuti mari yedu inge ine huremu. Saka naizvozvo ndokusaka iri kungoenda nzira imwe chete iri kungodonha nekuti hatina trust neZimbabwean dollar. Munhu wese chaari kuda kuti achengetedze mari yake kuti abate mari iyoyo yokunze kwenyika. Koita zvakare kuti muZimbabwe hatina culture yekushanda yekuzvirimira tichiita zvinhu zvedu. Taakungotenga kunze kwenyika zvinhu zvakawanda. Saka nokudaro zvinotireva kuti kana zvinhu zvakawanda zvichindotengwa kunze kwenyika, mari iyoyo shomanana iripo yavanhu vaakutandanisana kudzingirirana kuti vaibate kuti vaaodze zvinhu kunze kwenyika. Ndokusaka iri kuramba ichingoshaya huremu nokuti vanhu vari kuda mari yokunze nokuda kwokuti vada kutenga zvinhu kunze kana kuti havadi vada kuchengetedza huremu hwemari yavo, votsvaga mari iyoyo ine huremu yokunze kwenyika. Zvoita kuti mari yedu irambe ichingodonha.
Izvi zvinosiyawo mushandi ava papi?
Mushandi akandwa pasi pebhazi nokuti yangu wavarombo kuvarombo. Zvinhu zviri kungokwira, zvinhu zviri kuretwa ne interbank market iyoyo exchange rate. Asi mari inopuhwa vashandi haisi kuretwa. Mari inopuhwa mushandi manda ngaichitotarisa iko zvino maminimum wage ariko mazhinji acho ari pasi pe$300. Saka uine $300 hai mari shomanane iri pasi pe$30. Saka mari iyoyo haigoni kuti munhu awe nenduramo, haigoni kuti upenyu hwevanhu huite zvakanaka. Saka ndodambudziko ratinaro rokuti mari iyoyo inopuhwa vashandi yaramba ingori pasi asi mitengo yezvinhu zvose zvichiramba zvichingokwira.
Dr. Godfrey Kanyenze vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. Bepa Naure Herald rine nyaya yerwendo rwemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vanonzi vakasvika Cape Town nezuro manheru. Mudaily News ishe ndiweni vari kushora hurumende yavaMnangagwa pamusoro pekusungwa kwavo vachiti hurumende iri kupindira mumabasa emadzishe nevanhu vavo. MuNewsday mune nyaya yevanhu vatatu vekupfungwe vakafa vamwe vaviri vakakuvara mushure mokudhirikirwa nemugodhi wemvura pavakange vachiradzika mapombi emvura. MuNewsday mekare sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti rinoda kuona kuti vanhu vese vaishandira hurumende yava Robert Mugabe asi vachiri pamabasa avo mumhurumende iripo iko zvino vabviswe pamabasa aya. Muchikamu chino semazuva ese tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko vana mukoma Jonga kandimira nemivese vatereri veStudio 7. Ine zita rangu ndinoitwa Reduve, ndiri Cape Town, South Africa. Tinokumbira kubvunza kuti vatungamiriri veNDC vakaita sana Arthur Mutambara vari kuda kuti Zimbabwe inake here kana kuti chinangwa chavo ndechokungoti toda kuti zvitonge Zimbabwe. Vari kutaurwa nezvenyaya yemeeting kukwezva mainvestors, meeting ichaitwa Cape Town. Kuti iye ari kutaura kuti hazvangofanana, vamwe vari kutaura kuti zviri right, iye ari kutaura zvangofanana, hapana investor anouya kuZimbabwe because Zimbabwe yakaora. Chinangwa chavo ndechongoti dai tatonga instead of vati nyika ngainake. Saka hapana vakatofitwa noopposition. Munhu anozamuita chakanaka uno uchiti achakaipa zvekutongoreva kuti uchangoforwa opposition.
Ya ini ndinotinotiwa tinozorugara ndinobvawo kumasvingo ndinondokutaurawo nachindiri pano pa 27. Ini ndinoti uya kunoreta purezidendi wedu vamunangagwa kunoti papurezidendi azvida chiri chinhu nekuti titorinana kuti titofa yatu tiri kuno tichivhugwa nepfuti pano kutoendai ko kumbofa nemvaro pano kutobva tichitotsvaka titorinani nokuti kuti tidzokere kuZimbabwe kwacho tinongofika zvatikafa hakuna chinotomboratidzika kuti chine chavakaita kupa zvavakagara pachigaro. Saka zvinhu zvacho zvinotoda kutoti titoona kuti tadii. Iwo purezidendi ndoti mari iyoyo yavanda kushandisa kuya kunoyo kutokwira kuno dai vakatokwanisa kutoona kuti vadii zvitorinani kuti vatogorera mhuka dzofa nemvura kumagame park uvo kuti dzitowana zvokumwa.
Makadiko vashamarari veStudio 7. Kunoku hazvina kumira zvakanaka. VaMunangagwa vakungurutsira nyika kumaviri. Paye paye takatengesa mombe nekuda kwokurapisa dhongi. Zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Ndochingoti zvangu dai nyika yangu dzokera peyanga iri ipapo panguva yaMugabe. Ndatenda hangu ndini tinei ndiri kublawayo.
Zvatiri kuita musau the money is too bad. Tinonamata bei vachamisa purezidendi wevanhu naMunangagwa vangozama kunzwanana maybe taingodzokedzana munyika yedu yakanaka nokuti muno mutirikubata senhapwa tambudzika. Mutaura naBernard pandiri pafeni Mpumalanga. Bernard Cherera.
Makadi mukoma Jonga nevamwe veshe vanoshanda kuStudio 7. Tarwadziwa. Ini ndinoitwa Goronyera, ndiri muno muPretoria pamamelodi apo. Tarwadziwa veduwe, tanzwa zvezveZimbabwe zvaaiwa, tanzwa tashatirwa ngenhamo.
Makadiresidesevei pamwe chete nevateereri, iri ndinoitwa Tapiwa Mulambo from Pretoria. Zvinhu zviri kutirwadza kuno, tofunga taone mazuva anosvika pa 5-6 tingaende kubasa. Takamirira kuti imbe tichadeedzwa kubasa isi tichiitwa zvekubhora mabhoho munyika around all over. So tanga takazi tiri kuda kusaita sati ndekujobheg but now hatina kana katiri kuita kagara pamba apa mwedzi uno watanga futi pano apo ndakubatwa randi kwatinogara plafuti ndotsigira futi nyaya ya atenda ibiti nyekutanzi yawa wamunangabwa ndakuya kunoko zvakafanana davagara zvavo pasi vamufungisisa noti kuuya kuno hakuna zvazvino zvinobatsira very sorry ndikuda kuuya kuno damagara pasi mango mari yamushandisa iyoyo yedzindege muronge zvimwe zvinhu noti kuuya kuno hazvinova zvinobatsira tatenda.
Hey, makadiko pastudio apo, makadiko pastudio munosimba risei vashamarari nevateri vestudio. Hai, inini ndinoti vakomana aiwa zvazotomera manje pazimba apa, zvazotomera kuoma chako chako. Oma chako chako degarwa akanga sunungura zvinhu asi hake bhukuza vakomana kusiri kurarama. Vakusi kurarama zvachosa kusi kurarama uku kuvanhu vesouth africa kwacho kwatinoti pamwe tinotume gozi marani. Chakachaya saka manje tozivipi kune vamwe vanoblema chamisa handizi kuti vanomublemera chichamisa because chamisa asiya nemapowers asiya ari kutionga plus chamisa ngarambe zvemubatanidzo isusu vanhu tisine problem why tichivhotera ZANU-PF why tichivhotera ZANU-PF vakashayiwa kana vanovhotera ZANU-PF nyange kuriga kwacho kunotonetsa kuti rigi haitombokwanisi kuriga kana tikasavhotera ZANU-PF vanhu ngavasiyane nekuvhotera ZANU-PF kuti isarigi isawana chance yekuriga tikangoivhotera chete kashomaikako chete tinotiwana chance yekuriga aiwa tatambura akudzvanyirirwa koga koko handizi kuti toita sei hai zvakutoda hondo izvi zvakutoda hondo nekuti wokukuva china yakatogwa nehondo nyika iyi saka wokuudzvanyirirwa itiwa zvakutoda kuti vanhu vachiitora nehondo zvakutoda kushinga vanhu vasunungure nyika yavo tizvisunungure.
Mangwana ane vanhu vestudio 7 anamukoma Hwandi nanamukoma Blessing. Hamutotoriwo vanhu vose vose here ndanguri ndatisenda marekodha angu haatoverengwa handitoziva kuti munofungei munongotora vanhu vekusouth africa voga chete ndovamunongotongawo south africa ndova vestudio here kwese muda pastudio rini. Nyaya yangu inoti ndandichikumbirawo kuti dai tsvangirai namunangagwa nachamisa vataurirana ei vanhu ava vane mwe havana zvido zvavanhu pamuri tsvangirai namugabe vanga varona vakuru vakataurirana nyika ikabva mumadhaka vakamboti kamborarama saka ivo ngavamboitawo kuti zvimbori timborarama please taona nhamo tarirai ivone muzvikushungurudzwa kuri kuitwa vana vezimbabwe kusouth africa. Ini ndini murangano wapedzi ndiri kubotswana ndinoti hai kwatiri kuri nani utswana kunogara kwatakadzingasana nemapurisa pane upenyu hwacho huri nani.
Ava vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Vanhu vatema mukanya Thomas Mapumo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Musangano weWorld Economic Forum on Africa uri kutangiza nhasi muguta reCape Town muSouth Africa. Kuriswa kuyava zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunonzi kuchiri kuenderera mberi muSouth Africa. Dorari RTGS riri kuramba richidzika richienzaniswa nedorari kuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndichikusiyai muina Standikire Mutanga munhau dzeEast Ndebele.